A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 24th October 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Welcome back again, once again. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the lifting of the ban on the importation of some basic commodities that have become scarce in the country.
The government, starting yesterday, removed a ban on importation of basic commodities as Zimbabweans battle with acute shortages, which the government says are as a result of panic buying and unstable surrogate currency, the bond.
A full cabinet resolution taken on Tuesday rules that Statutory Instrument 122 of 2017, Control of Goods Open General Import License, will be temporarily repealed until the situation normalizes.
In recent weeks, there's been a shortage of basic goods, particularly cooking oil, which normally retails at $3.35 for 2 liters, but has been surfacing on the black market for $15 or an equivalent of US $4 in either South African rand or Botswana pula.
The targeted commodities by the lifting of the import ban include cooking oil, cement, ice cream, pizza base, potato crisps, sugar, yogurt, wheat flour, crude soybean oil, fertilizer, soap, shoe polish, salad creams, synthetic hair products, wheelbarrows, stock feeds, agrochemicals, baked beans, and body creams.
The list also includes fats like lard, tallow and dripping, body creams, bottled water, cereals, cheese, coffee creamers, finished steel roofing sheets, jams, juice blends, margarine, mayonnaise, packing materials, and peanut butter.
So, to join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on 919 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulukandaba siyadibana njalo lamhlanje uhlelo esiliphalona maviki wonke ngolwesithathu uhlelo lwe-Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngokuyekethisa umthetho obusenqabela ukungeniswa, singathi thina ukuthengwa kwempahla ezivela kwamanye amazwe ezifana ikakhulu ezokudla, kodwa kugoqela okunenginengi okunye okuthiyeneyo kade kungavunyelwa ukuthi ukungenise elizweni, ngoba kukhona elizweni abakulungisayo lokho kona lokho kade kukhona ku Statutory Instrument 122. Sifuna ke ukuthi sixoxe sikhangela njalo le ndubo elingaba libhekana lazo kumagumbi amane elizwe. Sizwa kuthiwa kulento ezilokho zishoda lanxa abanye sebeyenelisa ukuthi bathenge impahla phandle. Lingasitshayela ke ucingo lisitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lapho elingalikhona, Jonga.
Hongu vadiwa nevatereri nevatariri nasi, tiri kutarisa nezve kuvandudzwa kwemutemo, Statutory Instrument 122 of 2017, kwakaziviswa nehurumende nezuro zvichevera dare remakurukota. Takanzwa hurumende ichitaura kuti kutanga iye nezuro yakanga yave kubvumidza vana veZimbabwe pamwe nevemabhizimusi vane dzimari dzavo vanokwanisa kunotenga zvinhu kunze kwenyika, kuti vange vachipinza zvinhu izvi munyika. Zvinhu zvakawanda zvakakwanisa kunge zvichibvumidzwa nehurumende kuti zvipinde munyika, zvinosanganisira zvekudya, zvinodiwa pakurima, zvekuvakisa nezvimwe zvakadaro. Asi vazhinji vari kuchemawo zvakare kuti hongu hurumende yatora danho iroro rekuti vanhu vange vachikwanisa kupinza zvinhu munyika. asi dambudziko rinoramba riripo panyaya yekuti mari yekunze yavanoda kuti vanga vachitenga zvinhu izvozvo kubva kunze vanenge vachiiwana kupi, sezvo nyika isina mari yekunze. Ndozvatichanzwa nhasi muhurukuro dzatichaita nemi pamwe nevadare vedu. Tizivisei matunhu amuri kuti zvinhu muri kuzvitambirawo sei kana muri kutambira sei shanduko yakaitwa kumutemo iwoyu, nekuti kunyevenutswawo kwemutemo iwoyu kunobatsira vana vakawanda veZimbabwe. Ndambotaurawo nevamwe vanga vachitaura kuti dambudziko rinonga ramba riri pakuti wawana mari yekunze yekuti utenge, wadzoka munyika unotofanira zvakaringo chibhadhara mutero yezvinhu izvozvo. Saka mutengo wacho unongoramba uri pamusoro. Tichanzwa kuti vamwe vari kuti chii, Chris?
Yevo chonga, ukati sikhuluma ngakho sekuvunyelwa ukuthi uthenge elizweni kugoqela amafutha okupheka, i-cooking oil, isamende, i-ice cream, pizza base, potato crisps, yogurt, lokunye okunjalo. Singalingasitshela nje ukuthi likuhambisa njani. Siyazi ukuthi bakhona jonga abasebenzisa umalayitsha.
Kuti zvipinde munyika.
Yeah.
Asi unofanira kuzobhadhara pa boda kubhadhara chuti. Asi kune vamwe Chris vari kubvunza kuti shu here nyika ingange ichinzi haina zvinhu zvakaita sesamende inogadzirwa munyika. Ameno iwe ndo unombotamba tamba nevanoziva nyaya dzemari idzi. Vanotiudzawo kuti zviri kufamba sei.
Chonga, you know, I spoke to someone who is in the food manufacturing industry, and they were saying that they haven't raised their prices. They sell cooking oil and other stuff. And so what has surprised them is that, anyway, we'll continue this the discussion.
Ndazvati pane muteereri apa atongotanga kuti parura chirongwa. Makadi? Hello? Nare inenge yabva yangodonha. Tataita muteereri wekutanga tichingovhura chirongwa achachiri chisionekwe mudzivebwe kuti muchingovhura chirongwa muchibva maita muteereri. Ndizvo zvotaura hako, Chris.
Yes, chonga, I was saying, you know, they're saying that things like cooking oil, they have not raised the prices because, you know, it's manufactured in Zimbabwe, everything that they need is locally based. But they are surprised that, you know, when they take these foodstuffs to, you know, supermarkets, there will be crowds there waiting to buy all those goods. And you can tell that, you know, these people are not buying
for consumption.
So, you know, it's really a situation that has gone a bit out of hand.
What I don't understand, Chris, or maybe what I'll seek an explanation from our guests and callers, is what will happen to those who have been hoarding in the event that the lifting of this ban allows Zimbabweans to provide more of these commodities in the country. Yes, ndazva kuti na vamasimba kuchera inyanzvi munyaya dzezveupfumi ndemumwe vadare vedu vatakoka kutinge tiinawo muchirongwa. Vakuchera, tinogamuchirai nemufaro.
Makadiva kandemiri vagande nevateereri vakateerera parisiku.
Aiwa, tinofara zvikuru. Tichikutendaiwe kuti mawana nguva yekupinda muchirongwa chedu. Ndirigainingotanga hangu ndofunga nerurimi rwokuti vakawanda vanobva vangonzwa nyaya tiri kukurukura. Mr. Kuchera, we are talking about the lifting of ban or the amendment to statutory instrument 122 of 2017. People, individuals and companies are now allowed to bring in some of these commodities that were listed as locally manufactured and were not allowed to come from outside the country. What does this amendment mean to ordinary Zimbabweans?
Yeah, there are two things. Number one, it means that everyone now is able to import goods, as you say. So it stops this idea that some people can get licenses to import things like soap, sugar, and all the things that are listed. The second thing is that it may mean that some of the goods will now be priced in the foreign currency. For instance, US dollars or maybe the rand from South Africa. But I think it also is a wake-up call to businesses, because I think that statutory instrument was protecting inefficiencies local products were now becoming expensive, were now becoming scarce on the basis that they have no competition. So what we may also see is a price drop from some of these goods, some of these providers of goods that we use in this country, because they were now also stockpiling goods and also speculating on price. Now that we are going to have a lot of goods that will be coming in, then there's no more reason to speculate on prices. The market will be flooded. People will have a bit more competition in terms of price.
Hmm. Tishitari sao nyaya iyo itongoti dimu ne rimi rwechirama imozoti shakare dimu ne sindebele sezo muri nyanzvi inorova kwese. Tichitarisa kuvandudzwa kwemutemo iwo Research Instrument 122 wakadzikwa muna 2017 wakubvumidza vana veZimbabwe nevemabhizimusi kuti vanga vachitenga zvinhu kubva kunze vachipinda nazvo munyika. Unobatsira chi kumunhuwo zvake vakuchera?
Tekutanga uchabatsira vanhuwo zvavo vanenge vachikwanisa kunotenga zvinhu izvi kunze kwenyika. Tinozviziva isusu kuti chikamu chakakura chevana veZimbabwe hachina mabasa. Sakune vanhu vanorarama nekutengesa vanenge vakukwanisa kunoenda vachizvitengera zvinhu izvi vachishandisa mari dzavo. Zvinokwanisa kureva kuti zvinhu zvinokwanisa kutanga zvakati dhurei pamusika, uye zvinhu zvinokwanisa kunge zvichitengeswa nemaus dollar kana kuti nemarand. Asi pakupedzisira zvichakonzera kuti zvinhu zviwande pamaketi, nekuti ani nani zvake anenge achikwanisa kungonazvitengerawo zvinhu izvi kwaanenge azviwana, kungava kusouth africa, kungava kubotswana, ouya nazvo kunoku zvopinda pamusika zvichikwikwidzana nezvimwewo zvanga zvagara zviripo. Dambudziko ratanga taita nderekuti tine makambani amwe achona aiprotektiwa kana kuti aichengetedzewa nemutemo uyu, anga akuitawo izvozvo zvekuda kukwinya zvavanogadzira kuitira kuti vakwidze mitengo. Saka ndingangoti izvozvo zvinokonzera kuti pasachaitika izvozvo, nekuti zvinhu zvinenge zvangowanda kubva kunematizi akasiyana siyana kune vanhu vanenge vachikwanisa kuzviwana nekuzvitengera. Saka mitengo ichazongorerukira vanhu mukupedzisira, vanhu ndo vachao vachabhenefita zvakadanya, nekuti mitengo ichangozongodzika.
Maita basa vakuchera, ndichakupai mukana yezvino izvi. Ndofunga muchidimu kuti mugotsanangura neisindebele. Tine muteereri makadi. Alo, Linjani.
Makadi.
Takasimba makasimbawo, ndiani? Vazhou, makadiiko? Aiwa, ndiri mupenyu, muri kupi?
Apa ndiri kuona ndiri kumhondoro Ngezi.
Mhondoro Ngezi, nyaya iri mudare rinofunga mainzwa. Tipeiwo pfungwa dzenyu. Nhare yabva yangotiza, tichangoda kunzwa kuti vanoti vazhowo vari kumhondoro Ngezi. Nhare inenge yabva yangodimuka. Chris Wombo Svosva vakuchera.
Nomuzana kuchera. Unjani va?
Mina ngiyaphila.
Kunjani eHarare lamhlanje?
EHarare singathi abantu bayazama ukuthi baphile, kodwa into ezinzima, into azitholakali esitoleni. Nxa ufuna ukuthenga into ezinjengamafutha, bayathi qala uthenge into ezi-$10 kumbe $15. Ukuthi uthenge isinkwa, usukwanisa ukuthenga ama-loaves amabili kuphela. Khanya njengami into zinzima.
Kodwa sizwe kuthiwa ipetrol ingani sitholakala lula, kuliqiniso yini lokhu? Ke wezwa yini ezinye indawo khonapho ukuthi kuhamba njani?
Ngizwe ukuthi leqiniso sibile ukuthi isitholakala, kodwa ikhathesi khanya njengami itholakala endaweni ezilutshwana, kodwa isitholakala, ama-cues akhona sibile njengoba abantu bengakwazi ukuthi sitholakala okwesikhathi kumumbe iyatholakala khathesi nje, kodwa ngize even namhlanje una makaraji amabili amathathu engizothi bebe nefuel amakhulu aba engamakhulu kakhulu.
Mhm. Yeah, akusitele ngamafeature nge statutory instrument le ukuthi ubona ungani izayenza ukuthi intengo yini iyehle yini empahle ezinye kade isiqansa njengesibonelo asithi thina i-cooking oil njengoke kwathiwa ngomunye wami lapha uJonga Kantemire sithi yena bakhona abanye asebegcwele lama-cooking oil ezindlini lapha bahamba besiyathengisa but ukwenza ukuphakamisa ibhani le akusoze kwenze abanye besale sebegcwalelwa amafutha besengasela ntengo.
Hayi, okuzenzakala impilo yonke ukuthi intengo izayehla ngoba uzabona ukuthi wena abantu bayabe bethenga abaningi bayabe buya lesinto lapha so basebenzise indaba le supply and demand. So sithi ukuthi uzaba lama supplies amaningi ngoba abantu bakhaza nama companies bayabe kwazi ukuthi bathenge izinto phandle kwelizwe. So kuzenza ukuthi ama supplies abe maningi. So sithi ukuthi intengo yayehla ngoba i supply ingabaningi kuyabe kune competition ukuthi abantu bayafuna ukuthi bathengise izinto zabo bayathenga ezinye zokuthengisa. So ngibona njengani izi long term intengo izayehla. Ungakhangelisisa kulama companies lamani abe uhulumende esithi yena uyawa protecta alungisa ama basic commodities anjengechukela ababe gcina ama commodities lawo befuna ukuthi intengo ikhwele. Uzananzelela ukuthi sikhuluma senzenje ulama products akhona awalapha eZimbabwe athengiswa eZambia athengiswa eSouth Africa aphumiswa lapha eZimbabwe ngibona njengani ngendlela ezilegal. So ama-businesses sokuzamele nabo bavuke sibili baqine ngoba uyabe sekule competition. I-competition can only be good for the consumer.
Hayi, kuyezwakala Jonga.
Ndisandaenda hangu na vakuchera vambotora mafemu. Tine vateereri vari kunyora pa Facebook page yedu yeshona tina anzi Boas Jaguru vari kuti zviri nani ndofunga vari kutsinira kuti zviri nani zvaitwa izvozvo koita Miriam Marete. I'm watching you from South Africa. Regaitinzwe muteerera ari parunhare kuti anoti makadi. Hello.
Hello makadi.
Takasimba zita ndiani?
Samuel Nyekete.
Vanyekete makadiko.
Ndiripo hangu makadiko.
Aiwa ndirumupenyu muri kufona muri kupi Vanyekete?
Kwamurambinda kubuherawo.
Buhera Murambinda, nyaya iri mudariro mainzwa.
Nyaya ndiri kuinzwa zvangu.
Munoti iwo.
Maonero angu inini ndeyekuti varume ava munoona kuti kana uri baba pamusha ukadzidzisa vana kuti vana ava musani kukwata kwa baba munini. Mangwana ofuma kuti chindai munokwata zvekuti ha hatina ofu. Unenge watoedza kuti wakundikana kuva baba. Saka apa hazvibetseri izvi. Zvinhu zvangonaka ndezvekuti tingodzokera mune zvinoita kuti nyika irarame pane kuramba tichingova mangwana tachipinda mune izvizvi kuti zvindagwara. Hazvina zvinotibatira.
But ndezvipi zvamunoda kuti zviitwe zvamunofunga zvinoita kuti nyika irarame?
Nyika yedu inofanira kungova neindastri. Kuti zoti hatine indastri tine zvinhu zvatinogadzira. Even maprize tinozape kutangira because tinenge tichiziva kuti takazvigadzira zvinokosta mari yakadii kumanufekicha kusvika zviiswe pakudyiwa. Pane izvizvi zvekuti henezvika kuti vanhu vakaenda kusouth africa kunotora zvinhu tichaona kuti aenda kunotora zvinhu ndiyacho akagadzira mutengo. Wilist ari kuenda kunotenga neforex ouya otitengesera isusu mumaketi yedu nebhondi. Saka zvazvinorari zvekuti ndiye achatiudza kuti bhondi ratatenga naro zvichawirirana nemari iyeye ari kushandisa iye. Hurumende inenge isimo. Saka zvekureva kuti tiringorarama isi pachedu hurumende yakavata.
Ko munombotarisawo here kuti vanofanira kunge vachinotenga kunza vangawana mari kupi? Tichiona kuti vanotengesa migwagwa vari kunzi vabve futi nemapurisa tiri kutonzwa vari kusungwa vanotengesa mari a Saka dambudziko mufunga kuti rinoreruka here iwo vasina kokuwana mari nokuti Reserve Bank of Zimbabwe hatisatanzwa kuti yakupa here vanhu kuti yaimutore mari kana muda unotenga kunze.
Ndoza ndikutoreya zvekuti vanhu vanzi vaende kunotora kwavari kuwana mari yacho hatito kuzivi. Zvoreva kuti izvo ndo vachatudza mutengo wekuti kana vakanotora mukaka kuti tifunge tifikati ndo vachatoo kutigadzira zvepurize kuda kuti vaondogadzira pamusoro peyata tichifanira kutenga nayo iyo yacho pane zviripo izvozvo. Saka tora kuti hatina chatagadzira tinotangoramba tichiwedzera dambudziko maybe tapishandukura hembe tikati taane hembe itsva tichiwana iyo.
Ya pakaoma ipapo apanzwa Chris hanzi tiye tangopindurudza hembe mukati tomisa kunze inside out toti taane hembe nyowani. Aiwa maita basa zvikuru vanyekete kubhoera uko.
I had not
yet. Yes, Chris, that was Mr. Samuel Nyekete calling us from Murambinda in Buhera. He says the government should be organized and make sure that industries reopen. And in the end, with this lifting of the ban, dealers will end up controlling the prices depending on how much they buy the products from outside. Because they will come and tell you, no, I bought this for 10 rand. Mm. So you have to buy it from me for 20 rand. Because they will factor in also tax at the border and their transport. Profit, transport, and then, yeah, and also they still want to make profit.
Mm.
Yeah, but what I don't know is whether they will be paying the 2 cents per dollar tax now that they will be selling on the streets. Yes.
Yeah, no, that's a difficult question, but we have our economists on the line. Mr. Kuchera, what do you make of that? Do you think, you know, I've heard people saying because of this 2%, this statutory instrument lifting will result in government realizing a lot of money through customs duty. What do you make of that?
Well, it's not yet clear how the duty is going to be charged, but just to clarify on the 2% tax, I think the issue here is that the 2% tax is only applicable to transfers. So if you are selling using transfers, that's when the 2% tax applies, and transfers above $10. So it means that people who are going to be transferring or sending money via this mobile money option for $10 and above, that's when these guys will be paying the 2% tax. But if they charge in foreign currency, which is likely going to be the case initially, then you'll find that the government will not be getting any money. They'll just only get money from the duties that they will charge you and support.
Okay, so that's the duties that we're talking about. That is the 2% at the border is also only applicable if someone pays duty by RTGS?
Yes, the 2% is only applicable to transfer. So it won't work for any other transaction. It's only working for transfer.
Okay, and also it's calculated in bonds or U.S. dollars, or it's just a flat rate?
Currently, the 2% is calculated on the RTGS and bond notes. There is no, I've not come across anything that says that the U.S. dollar is also going to be charged that amount.
Okay.
Vakuchera nimbokanda hangu mvunzo nerurimi rwamai. Tinoona kuti vanotengesa mari kana kuti vanga vachitengesa mari mumigwagwa umu, mamani chenja, vari kusungwa vachitiza mapurisa. Mutemo uyu munozoona uchibatsira here vanhu, nokuti vanenge vakufanira kuzenga vachiwana mari. Reserve Bank haisi kupa vanhu mari yekunze yekutenga, kuti vanokwanisa kunotenga zvinhu kuti hakuna mari yekunze. Vanga vachiwana mari pamigwagwa pamusika mitema. Zvino izvezvi vanhu vari kusungwa zvingamira sei?
Chinongoitika vakandomire kukuzaita kwadi misika inongoendawo pasi pemota, inongoendawo pasi pedzimba. Musafunga kuti misika tikaishaya mumugwagwa yatofa icharamba iriko kusvika tagadzirisa nyaya dzezveupfumi. Nyaya iripo yakakosha ndeyekuti tinofanira kunge tine long term solution kumatambudziko. misika imuno zviziva kuti misika mutema hauparare kana tinokurudzira kuti unge uripo tikaramba tiripo. Saka iko zvinowangobvawo hawo pamugwagwa, asi uchapinda mudziofisi, uchapinda mumota, uchapinda munzvimbo dzakawanda wanda dzimwe dzatisingatarisiri. Dzimwe nguva pada wanga wagara uriko kuchechi, asi mucharamba nema kuona wakawanda kudzirufu nekune dzimwewo nzvimbo dzakangodaro darowo dzisingafungidzirike dzachona kumitambo yenhabvu ikoko kwatinenge tichienda. Misika inenge iriko, misika inongofambiwa nayo.
Thank you so much. Ramba yanyimuri parunare vakuchera. Chris, tine vateereri vanyora pafacebook page yedu. Pana Tanya J nemutambwe hanzi, our government destroyed our future. Shua kuita upenyu hwekunonga nonga here? Why us? Then tina give more chumaradze hanzi, zvave kunzi zvimwe zvinhu zvave kubvumidzwa paborder, maconditions acho akamira sei tizive. Tichanzwa munguva inotevera kuti maconditions acho anenge akamira sei, asi chatinoziva ndechekuti mutero unoramba uripo kuti munge muchipinza zvinhu izvo munyika. Tine muteereri parunare, makadi. Halo.
Hey,
makadi iko.
Kwana kunjani?
Siyaphila Chris.
Yeah, ubamba ngubani gama?
Mashanga.
Okay, ufoni ungapi kwendawo?
South Africa.
South Africa. Yeah, ungasitshela ukuthi siyabona ukubana selivunyelwa ukuthi impahla zedlule border laphana, kodwa of course liyabhadala i-duty. Kuyini wena osukubonile khona ngapho? Bayathumeza yini abantu? manje nxa lithumeza impahla khona lisuka khona ngapha eSouth Africa zisiya eZimbabwe, kuhamba njani? Bali charge njani?
Wabona iMR 20 liter yaba charge is 150
rand.
Yeah, ifrenzi leyo ujaragela imozi 30 meters is 450. Yeah, izvi zvakona izvi zvadhura nyana. Vabona i 50 kg vafuna maybe 450 kg rice or flour. Makakuva izvi nyana ngova anikuzosala futi usevenza solanga wona uthumela kuti dhambe sali ma uthola imali uthenge futi uthumele futi.
Ya kunzima.
Kunzima.
Ulalo lokugcina yini usiphi mbona?
Leli lokugcina ngile lokuthi mandu azizi mandu hayi elemlo.
Okay. Hayi, sibongile Mashangani.
Sapsha.
Okay.
Azitemwe mtereri parunare. Hello. Hello.
Yes, hello.
Eh, hey, makadi amai.
Sorry ndiri murume.
Oh, aiwa ndiregerere iwo.
Okay, no it's okay. Hey.
Vakatapa inzwi renyu rinotapira.
Aiwa, inyaya yekuti ndichiri mukomana
saka. Ah, okay.
Harisati rakomba.
Ndizvozvo.
Yes, I'm calling from Tufts University. I'm an engineering student here.
Mm-hmm.
And the issue yezviri kuitika ku Zimbabwe, it's really affecting us. Even when we are here, because in a way also you'd need to send money to the people at home, mm-hmm. so that maybe they can buy goods. And I'm really happy that the government has somehow like agreed to remove that ban, that statutory instrument,
yes.
Number 22, yes. But In a way, I think this one is just a short-lived solution to a bigger problem that we have. And I believe the bigger problem that we have is in the balance of trade.
Mm-hmm.
So, like, for over the years, Zimbabwe's imports have been always above the exports at 18 now.
Mm-hmm.
And so that hasn't been favorable for the economy of the country. And that's why even companies, it's so hard for even the companies that are in Zimbabwe to survive given such conditions.
Mm.
So in a way, yes, we could be happy that this one could be a short-lived solution to problem. My prices may be somehow because there will be more competition market. But looking in the long term, the government should really start alleviating its economic policy because chaizvo kwatirikuenda ka hapana kana tikaramba tichingokudza ma imports isu pasine chatirikuproducer tichizotengesa. So it's very bad for the country.
Matizita ndiani mukoma?
Dominic Ndondo.
Mukoma Dominic Ndondo, rambai henyu muri parunhare. Timonzwa va kuchera varipo nyanzvi mune zveupfumi vambokupindurai. Mr. Kuchera, you heard from our caller, Mr. Dominic Ndondo. You are in South Africa, eh?
No, I'm in the USA.
Oh, in the USA. Here in the USA.
Yes, I'm at Tufts University.
Oh, okay. Yeah, you, Mr. Kuchera, you heard what our caller Dominic Ndondo said. He's an engineering student based here in the United States. He says it was affecting students and because they need to send money home. And also, there is the biggest problem is the business, the balance of trade that's affecting the business. I think Mr. Kuchera can also respond there.
Yeah, I think the engineer is right. I think he should also consider being an economist. What he's saying is that we have a bigger economic problem. And the bigger economic problem is not only the balance of trade, but also the issues to do with corruption. Also to do with what you are talking about, inconsistent economic policy. So this is exactly what he says, a short-term measure that will reduce prices. But you see, the companies that we talk about, there are two things that I also need to note here. For some of my older colleagues, like Mkoma Jonga and Mkoma Chris, you remember that citizens in this country dollarized themselves in 2007 when people started importing things and selling them for US dollars. When Martin Namasa officially dollarized on the 29th of January 2009, people had already dollarized in terms of how they were surviving. So that's one thing that people have to note, that this is not something that is new.
Mm-hmm.
The second key issue is that some companies have been getting money from the reserve bank on the official exchange rate. What government needs to do is two things. Number one, help these companies get credit lines so that they can buy new equipment. Some of the equipment that some of these companies are using are better off in museums.
Mm.
Where people can know this is the machine that we used in 1960.
Yes.
So these are the inefficiencies that we're talking about. Number one, so government needs to look at companies that they can help to get credit lines so that we also have competitive business.
Thank you so much.
But I think
Sorry, Wakuchera. Nanchida wangu kubata emuro mpaita mteriri nare zedu zinenge ziru kutinete. Ndoku zoka kwa muri izho jire gaitu ngonzi kwa mteriri ariparu nare kutano ti. Halo? Yes, Makadi?
Zinane Makadi mkuma jomu.
Aywa, ndirumpe nyundia ni ariparu nare?
Ndiri mkuma Godfrey Samanyemba.
Mkuma Godfrey Samanyemba. Muriku nyazura? Vasamanyemba. Taura itinzge.
Ini ndoda kubvunza kuti va masimba kuchera kuti hurumende iri kuti yatotadza here kugadzirisa zvinhu izvozvo kuzotuma vanhu kuti vaende kunotenga kunze kana kuti yango nzira yekuda kukolekta mari nema revenues kuzvinara or else nyaya yakutoitika yaya kutoti ivo vatadzirira zvachese. Then imwe point yangu yandiri kuda kutaura ndeyekuti vanhu ava vari kutsvaka forex yevega yekunotenga maproducts iwayayo. Saka kana akauya achiti ndatenga 50 rand, ivo vanozokondrola sei price iyoyo kuti idzoke. Vanoti yakwira vanenge vari kuhiri kwazvinenge zvichitengeswa, vanenge vachida kuzoti vakondrole mutengo iyoyo sei. Kana kuti saka ndichifunga kuti inini hurumende yakungofunga kuti itore mari iyo iinse kufinance through majuti ainenge ichibhadharisa. Izvi zvekuti vanhu vararama vanongoti zviomerwai asi zviripo pasina kwazvinobva, because vanhu havana mabasa. Saka kungoti omerwai imi, hatina kana control yatinotsveta chero zvinhu mazviwana, asi mawaniro acho ari kuitwa zvinhu acho akatongooma nyangwe naiko zvino. Munhu wacho anozoiva kumbotengesa nemari kupublic yakwacheko.
Ndizvozvo. Regai tinzwe vakuchera vari papa hanza, hapana inokumira imwe. Vakuchera
tinotenda Samanyemba. Chekutanga harisi basa rehurumende kunge ichitenga zvinhu ichitengesa, ibasa remaprivate companies. Hurumende haifani kutombopinda mubusiness rekutenga zvinhu ichitengesera, ndoti chekutanga. Chechipiri, zvino mutemo uyu wakakumbirwa nemabusinesses, ndo anga akumbira kuti taakufa necompetition iri kubva kune vanhu vanga vatizvitengesa. Nekuti rangarira kuti mutemo uyu wakauya kuti statutory instrument 64 pakambotoitika mhirishonga kubaiprint 2016 ukazova nemudziwa 2017 ukazoita statutory instrument 122. Mabusinesses ndo anga akumbira kuti tokumbirawo kuti mutiprotekte, nekuti zvinhu zvatiri kutenga tiri kugadzira zvinhu nemari iri pamusoro. Saka harisi tombori basa rehurumende. Vatofeila apa makambani emuno anogadzira zvinhu ndo afeila, because vamwe vachona vanenge vachida kuita izvozvo zvekuchengetedza zvinhu kuti mitengo ikwire. Vamwe vachona vanenge vachigadzira zvinhu zvichienda kuZambia. Iko zvino ndikakuudzai kuti zvinhu zvakaita semazoe orange crash zvinhu zvamokwanisa kutowana kuZambia izvezvi muchitozvana pamashelfu ekuZambia. Mazoe tozva tinogadzirwa muno, hakuna kambani iri kuZambia inogadzira mazoe.
Ari kusvika
sei ikoko?
Thank you so much, vakuchera. Ndinofunga mukoma Samanyemba, manzwa mhinduro yabva kuna vakuchera, tinotenda zvikuru. Mukoma Dominic Ndondo, vanga vari parunare, tinotenda zvakare. Thank you so much. We have another caller. Makadi?
Ndirepo kana Makadi, ndivamanhanda kunokutakazi.
Vamanhanda, uyo muteereri wedu mukuru uyo. Makadi iko vamanhanda?
Ndirepo kana Makadi.
Asi nhasi nhare yenyu inenge iri kunetsa.
Ndinodaira kuti iri kuita zvakanaka. Musuya yandinofunga ndakadhisebhwa nenyaya yekuti ndangandiritsvaiza.
Ndizvozvo.
Nhau iripo yandinoda kuti ndimbobvunzawo zvangu kune nyanzvi dzamunogara muchiti tabata nyanzvi inoona nezvepfumi. Kuti tabata nyanzvi inodzidzisa payunivhesiti pakati. Ndanga ndine chishoro chokuti ndo maonero angu, ndo mafungiro angu aya. Ngavambotipawo 5 points zvinoita kuti nyika ifambe zvakanaka. Iwayo 5 points kana maati avatounzira, choda kumbovadhibhetawo nevamwe. Sekudhibheta kwatiri kuita zvakaitwa navamutuli nyuve kuti izvi zvivakundikana, because it looks like there is a conspiracy. Look, Jonga. Soon after the election, towards the elections, everything, although things were very expensive, but everything could be found in the shops. People could go to the shops and buy. After the elections, when the noise started, just the day of election by MDC, sabotage emerged. Things disappeared. All the commodities disappeared from the shops. From what I see and from what I hear, each and every time whenever we are debating, there is a language of hitting the sitting government currently right now. In as much as we are doing this, we are nowhere to go. But let me remind you, including those who are calling themselves the chief architects of economy, that is not the way of taking countries away from ruling. Let us do things together as Zimbabweans. Build our own country together as Zimbabweans. Don't just quickly to say they failed. How did they fail? And if yesterday you were saying, thanks for the appointment of the cabinet. This is a wonderful cabinet. Here are the things now they are playing. That's why last time I said to you, Jonga, these people, in the future, on a monetary policy, call them, all of them, let them sit in one room, let them draw up a monetary policy, a foreign direct policy that is to attract investors without attacking one another. Otherwise, among themselves, I see them. There is a lot of conspiracy here. It's those who believe themselves that they came out from university with a distinction. Let them prove it against each other. Then let's compare those points. And then we are going to be very happy to see people. We have got a constructive mind, not negative mind against the own country. We are killing our own people. We are killing our own people. Please let us build our country with the heart of love, including the business community. What you are doing is not, it's not just in Zambia. Zambia is going to remain there. Besides, that is quite true. That is the liberation movement marching. Those people called those are the people who benefited education through Mugabe system in those days, in those years. So please, let's build our country. Let us have the love of our country. I'm not saying and I cannot say it's 100%, but Ramnagagwa was chosen.
This also.
And Makosa Akarona kuti ndo varipo, saka choinda kupi. Vanachamisa vachiti, we are proposing my transitions, government of transition kuti, ifane kubata matongo, munyika maita hombe ya marudzi, munyika maita sevhu hoyi.
Aiwa, maita basa zvikuru vamanhanda. Chapa mukana vamasimba kuchera vago kupindura, asi taita mumwe muteereri ari parunhare, tobva tazongomuti apindure. Tine muteereri, alo.
Dino.
Makadii?
Takasimba, tiri kuno kumandamabwe.
Mandamabwe ndekupi uku?
Kumasvingo, tinotakananga Shabhani.
Zita ndiani?
Ndiva Jonathan Kwanisai.
Va Jonathan Kwanisai, pindai muchirongwa baba.
Ndatenda zvikuru nechirongwa chaitwa nehurumende ichi. Chekutendera kuti zvinhu zvipinde paboda. Nemhaka yekuti isu tiri kuno kumaruwa tisi tinonyanya kusafa zvakanyanya. Sei mumashopu hamuna kana chirimo. Vanobika chinga vanobika. Vanobika semende chaiyo iri kutenga $30. Saka ine zvangu ndinotenda kuti hurumende zvayaita kumboita ease of doing business pa border app. Zvinhu zvipinde kana zvapinda. Ava vanogadzira, vanogadzira ava. Vamboona kwa competition bichana. Vasavharira vamwe vanoda kuunza zvinhu. Muchaona kuti zvinoreruka. Vanonotenga kunze uko. Hazvina mhosva kuti vachiona nemari, asi muchaona kuti price yake kazhinji iri pasi pevava vemashopa.
Okay.
Kazhinji kachona. Iko zvino takavharira tare mune tine dangoti. kuzambia semende yakanga ichita 150 kwacha.
Mm.
Pakapinda Dangote muzambia, semende yakaenda pa 50 kwacha Dangote cement.
Mm.
Saka zvinoreva kuti iko zvine tikusupportedja hurumende asi tichida tichiti nyika ngaifambire mberi.
Mm.
Tinovharira hurumende, saka ini ndinotenda zvangu for this dispensation yaitiwa ii. Kana chinga chichigona ngachipinde pa border pamesina ngachibve Zambia chive chichitengesawo nema 10 rand muone kuti chinovora here chisingatengi muno muZimbabwe.
Ndizvozvo.
Handiti munoona?
Yeah.
Saka ini ndinotenda zvangu vakuru vangu, kana mune mubvunzo ndibvunzeiwo zvimwe zvinotevera.
Aiwa, it's okay. Isi regai tipe kune vatinawo padare. Takundikana hedu kuti tibate vamwe vakati kuti vapinde muchirongo asi tina masimba kuchera. Saka ndichati vangu pindura mubvunzo wenyu pamwechete nezvataurwa kana kuti zvabvunzwa navamanhanda vabva kufona. Zvinotenda zvikuru, morera zvakanaka vaJonathan Kwanisai kumasvingo kumhanda mabwo.
Ndinotenda. Tichaterera paradio saizvozvo.
Thank you so much. Vakuchera manzwa kune vateereri vaviri vanga vakapakata chaizvo vabva kutaura. Vekutanga vamanhanda vafona vari kuSouth Africa. Vativo panofana kuti imi vatinenge tichishanda navo tichiti nyanzvi dzezveupfumi munge muchimbovapo 5 points dzinoita kuti nyika ifambe mberi, kwete kungoti vanhu vanga vachingoshoropodza. Hanzi kana padanzwo zvokurukurwa izvozvo padare zvamune masimudza imi nyanzvi mapoints mashani iwayo. Vasimudzawo nyaya yekuti vanofunga kuti pane vamwe vari kusupportedja nyaya yeupfumi, the sabotage, and also negative mind from some of the retailers and dealers, and is urging Zimbabweans to love their country. Hanzi ngati vakenyika yedu, let's build our country as Zimbabweans. Saka tinzwe vakuchera kuti munoti ya.
Yeah, regai ntaura re, dai chekutanga ndinoda kutenda nepfungwa dzavo. Mapoints tinawo uye tinogara tichinyora, tikapuwa mukana wekuti tigare nawo pasi tinovapa mapoints. Ndochinje kutanga hangu nichatokupai panapa. Chechipiri, nyika kuti ifambire mberi hazvireve kuti tese tinofanira kuwirirana nezvinhu zvinenge zvichiitika. Pamwe pachona zvinenge zvichida kutwasanudza. Inini ndati mutemo uyu kusunungurwa kwawaita kuchabatsira izvi long run kuti kudzikise mutengo, asi zvatinofanira kugadzirisa inzira yatiri kufambisa nayo upfumi. Number one, tinofanira kuita kuti mabhizinesi edu anga ari competitive. Tinozviita sei? Tinotivatsvakira mari yekuti mari dzatiri kutiwana naAfrexim Bank aidza dzichiwa mabhizinesi kuti vange vachikwanisa kutenga mishina minyowana kuti vagadzire zvinhu nemarishomo. Ndo zviya zvekuti ukaenda kuChina chinhu chatiri kutenga $2 ii tinokwanisa kugadzirwa ne20 cents. Mishina yacho iriko, inongoda kutengwa youdzwa munhu. Ndo number one. Number two, nyaya dzeuori tinonyatsoziva kuti inyaya dzanetsa munyika munomu. Tinofanira kunge tichirwisana nenyaya dzeuori nekuti ndo dzinoita kuti zvinhu zvidzokere kumashure. Tichitaura nyaya yesabotage yavanga vachitaura kuti kune mabhizinesi ari kusabotage. Nhasi ndaasingadi kuita zvematongerwo enyika uye nhasi handisi kuzoita zvematongerwo enyika. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinokwanisa kuitikawo pamwe pada kune vari kuita sabotage, pamwe hakuna. Asi chatinoziva, chatiri kuona ndechekuti kwa zvinhu zvamitengo yakwira akasike kutanga. Zvakamboitika muna September 2017 kuti mitengo yakakwira, handizoti yanga iri sabotage here, panga pasina vamugabe vaenda kuUnited Nations. Ndanditotyira kuti takazoona futi vamunangagwa vaenda kuUnited Nations. Zvimwe pada United Nations ndo iri kuita kuti yakatitsinga mbijana. Next year dai president vakasaenda, pamwe mitengo haikwiri. But takazoona kusapera vamugabe pavakaenda kuUnited Nations kuti vakadzoka mitengo yakakwira, vamunangagwa vadzokazve mitengo yakakwira. Inei nguva inei nekuti tinenge tapedza kutengesa fodya nezvimwewo zvakadaro, kuwana kwedu kweforeign currency kunenge kuri kushoma. So what it also means is we have to diversify our economy so that we also not rely only on tobacco, only on it being an agro-based economy. There are a number of things that we can do to this economy to change it around. So whether a ZANU-PF government, an MDC government, or a Kandemiri government, these principles remain clear. If any other political party comes to power and doesn't follow these principles, we'll be in the same problem. So that's mainly battle rukutunga nderipi.
chinofana kuitwa chinofana kuitwa chakatwasanuka kuitira kuti most people va benefit iko zvino chiri kuitika ndoto vashoma ndo vari ku benefit from this process and this is wrong and we should call it as such. Saka vamanhanda ndinowirirana nawo ngatigare pasi tichidibheta papei zvinova ngatisawirirane asi ngatiite zvinhu zvinoita zvinoita nyika iende mberi ngatiteererane hazvirevi kuti imi kana murimi muri muhurumende kana ndiri muhurumende ndaakuziya zvese nesi todawo kuuya kwamuri kuti mundibatsire saka ngatiteererane kana tatiwo apa ndoedzai kuita so imboteererai zvimwe pada zvazina mateso vamwe vakaudzwa hondo dzeurwere wepfungwa vakamusora.
Aiwa panonzwika maita basa zvikuru vakuchera ndofunga vateereri vanzwa mhinduro dzamavapa Chris.
Yebo mnumzana kuchera sike sabamba lapha udaba lokubana kati vele kuyini okungakubangela ukuthi okunye okulungiswa elizweni okufana labo cement labo cooking oil intengo yakhona layo ikhwele kodwa into ezitholakalayo ezilungiswe elizweni leZimbabwe kuhamba njani khona
into engaziwa ngabantu abanele ukuthi ama companies lawo labo bebethenga i foreign currency enkampani le eNcitha into abangayikhulumiyo kodwa liqiniso ukuthi bebethenga i-foreign currency enkampani le eNcitha so intengo ibi bangelwa ngokukhwela kwe-foreign currency yikho sibona ukuthi intengo ibikhwela
but i-foreign currency uzayifuna ukuyenisani ekulungiseni amafutha anti i-sunflower seeds kumbe amazambane akhona elizweni
liqiniso sibe nokuthi amazambane akhona elizweni i-sunflower angazi ukuthi iyayenela na kodwa ngiyakwazi ukuthi kwezinye izinto ezilungiswa lapha va-importa even i-packaging abayisebenzisayo eSouth Africa so into zonke zingaba singabe silazo kodwa bayakubona kuthiphile ukuthi bathenga izigubhu eSouth Africa i-packaging yangikhona cooking oil kodwa kulama imports ayabe involved and siyakwazi ukuthi ama-companies lawa bebenga thola imali abayifunayo ku-Reserve Bank so bebegcina besiya emkambeni leyo bethenga i-foreign currency emkambeni leyo.
Okay ungabamba kancane sesilo munye umlaleli lapha. Hello welcome to the show.
Yes
What's your name, please?
Mrs. Mushangwe.
Mrs.
Mushangwe.
Mushangwe.
Yeah.
Okay. Muri kuda kutaura neShona?
Yeah, iMushona eh.
Okay. Eh, aiwa taura izvenyuma eMushangwe makadi.
Munofara
eh. Aiwa tirwa penyu muri kufona muri kupi?
East View
muHararo.
Eh.
Aiwa chirongwa ndechenyu tipe pfungwa dzenyu.
Nesi ndongotero ndandau ye kuti vanhu vari kuenda kunotenga zvinhu kunze izvekupi. Patenge tichindotora zvinhu zvacho kunze majuties nezvimwe zvese zvite tisingabatirwi here. Kuti kana tanotora futi ikokoko zvinhu izvozvo zvinoreva kuti tenge takwanisa kutengesa nemari yangu yandoda nekuti ndinenge ndaenda kunozvitora. Saka ipapo tendati pagadhirike kuti tisangorambe tichingodzokorodza mistake yekuti tinongoramba tozovhurirwa pakunze. Ende ndinotora zvinhu zvinhu kunze. Nekunge taumirwa kana takuita sekunge takuzvira kuguta tozvizve tavharisa mukana uya nekuti vanenge vatobhenefita tisuka kare isusu ruzhinji tichingotamba saka ndipo pataida kuti pagadziriswa uyezve iwo kana zvichibvira vanhu kana vachiona kuti takundikana zviri nani tichiri padhuze nekuti takabva kumaelections pane 2 months chete but zvakutoita wese saka ndatida kuti kana zvatadzikwa wanhu wobvuma kugara pasi wobvuma mazano evanhu nekuti isusu ruzhinji tisiye tichisafa vari kunana brodi nedzimwe nyika nzvimbo dzakabudirira havana maproblems vanosangana nawo maproblems vanosangana nevanhu vari kumamisha nevanhu vari kumareserva zvakaita kuno kumalokeshen tisine maproblems akawanda nekuti hatina mari dzacho dzakawanda
Aiwa regai tinzwe kuti panyaya yejuti yamabvunzayo kuti vakuchera vanoti kudi maita basa amai mushangwe. Thank you so much.
Alright.
Okay. Vakuchera amai mushangwe mutereri vafona vari ku Eastview kuHarare. Hanzi nyaya yemutero yejuti vanenge vachitarisirwa here vanhu kunge vachizongobhadhara mutero pakupinda. Tambunge tinoita mboitibate hedu nyaya iyi asi ndofunga havana kunge vanzwisiwa kuti zvakamira sei.
Nyaya yemutero inoramba iripo. Ndofunga kuti hurumende ichatsanangura kuti kana wauya nezvinhu zvine uwandu hwakati mutero unenge wakamira sakati. Asi mitero icharamba iripo. Mitero icharamba iripo. Asi zvambotaurwawo nasamanyemba zvekuti mitengo yavanhu ava ichazongoramba iri pasi. Nekuti tese tikaenda tii vatatu iko zvino kunotenga cooking oil chose. Mitengo yedu haikwanisi kuzokwira nekuti tese tiri kuda kuedza kutengesa kuti zvatinazvo zvipere tikwanise kunotenga zvimwe. Saka kuvhurirwa kwaita vanhu kune vanhu vakawanda vemapoka avo vamwe veCross Border Traders Association nevamwe vemapato avo vanokwanisa kunotenga zvinhu izvozvo muhwando vachizvitengesa nemitengo yekuti vana veZimbabwe vanenge vachikwanisa kutenga. Asi ndinofungidzira kuti nyaya yakakosha ndeyekuti nyaya yeforeign currency inge ichigadziriswa kuitira kuti isatengwe pamusika nemari yakawanda zvinozokonzera izvo kuti mitengo inge ichikwira.
Thank you so much. Vakuchera ndoimba kuti mai mushangwe vanzwisisa nyaya yejuti. The duty still remains, you still have to pay duty. But Mr. Kuchera says, I think the government will come up with the policies on determining the quantities that are supposed to be paid for duty. Chris.
Mr. Kuchera, we are almost getting to the end of the show. Now, would you tell us what you think about this ban, this lifting of the ban, especially the fact that we are approaching the Christmas season? Do you see the upsurge? Because we know the Beitbridge border is always quite busy. But do you see an upsurge that will result in prices going down back home?
Yes, I do. I do. Certainly around that time, I think prices will come down. You see, the concept of supply and demand, where you will have now a lot of people going into this business of buying and selling. So it also destroys this cartel mentality where three or four people can sit down and set a price. Everyone will now be having their price, but you'll find that prices will go down, especially when we come to the festive season. What is important, though, I think for now, is to make sure that people are able to get what they need as and when they need it. People even have been keeping fuel in the past few days, which is very dangerous, actually, if you don't store it correctly. So it's important that we are able to have people accessing the products that they want during the time that they want. But I do see that around end of November, mid-December, prices will certainly come down as a lot of things will have flooded the market.
Ko nyaya yemafuta vakuchera, nyaya yemafuta yekutakurwa kuzvino, nokuti even zvimwe zvinonzi zvinowanikwa munyika zvakafanana nembatatisi, macabbage, matomato anobva kumusha kwangu uzumba zviri kukwidzwa, vanhu vachipa zvikonzero zvekuti tichange tichizvitakura tichishandisa mafuta edzimotokari. Dambudziko ringagadziriswa sei remafuta?
Unoona, dambudziko remafuta rakashandiswa haro nevanhu nekuti ndorinowanza kuita zvinhu zvikure. Asi tikatarisa mitengo yemafuta haina kumbobvira yanyaya kushanduka serezi kubva paitika mhirizhonga iyoyo. Asi yaingoshandiswawo zvayo nevanhu nekuda kwekushayikwa kwawo kukwidza mutengo. Asi mutengo wemafuta hauna kunyanya kuchinja. On average,
Mr. Kuchera, unfortunately, we have come to the end of the show. Thank you so much for being with us the whole hour.
Thank you very much.
Yes, that was Masimba Kuchera, an economic commentator based in Harare. And we also would like to thank all our listeners who managed to get through, and those who didn't, please try next time. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni Jonga Academy in Chitimura, Rakanaka, Tobatanam, Jonga, Zurongba, Studio 7, Notevera.